Mutongi wedare la Major Street. Vangoni nduna. Vatura mtongo wekuti amai mtetu kwa vamire kumerira chingono. Vashiti mashoko avanonzi vakanyora padande mtandere Facebook. Mashoko akazvidza dare. Dare rinoti amai mtetu kwa vakanyora pa Facebook pa page rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law. Kuti chingono musungwa wezvematongerwo enyika. Ndosa kakaunzwa kudare akaiswa ngetani dzemakumbo. Asa amai mtetwa vakaramba mhosva yavaipomerwa mudare. Vashiti page iri rakagadzirwa na Lori Conway. Uyo akashanda nachingono mukugadzirwa kwefilimu raitaura nezvebasa ravo segweta. Vashita vasi pa Facebook. Uye page iri ndera Conway. Izvo zvakatsinirwa nachingono muhufakazi wake. Pakanzwika nyaya iyi svondo rapera. Vanduna vati mashoko aya akaita kuti pasi rose richeme-cheme nemabatirwo ari kuitwa chingono. Vanduna vatiwo kunyange hazvo amai mutetwa vachiti page iri harisi ravo. Amai mutetwa segweta hombe vaifanira kukonzeresa kuti mashoko akanyorwa papeji iri abviswe sezvo peji iri rine zita ravo. Mumutongo wavo vanduna vashorawo amai mutetwa nekuvanyorera tsamba yavakapawo muchuchisi wenyaya iyi vawispa mabhaudhi yavati haina kuvafadza vachiti vaitaura kusafara kwavo nemafambisirwo aiitwa nyaya yachingono mudare. Vanduna vati havatarisiri hunhu hwakadai kubva kugweta rine mukurumbira saamai mutetwa. Vanduna vakurudzirawo hofisi yemuchuchisi mukuru munyika vakumbirai hodzi kuti vatore matanho ekuona kuti amai mutetwa vamiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekuzvidza dare. Vanduna vakurudzirawo sangano rinonyoresa magweta reLaw Society of Zimbabwe kuti ritore matanho ekuranga amai mutetwa. Amai mutetwa vati havasi kushamiswa nemutongo waturwa nedare uyu.
Kwandiri zvavari kuita izvi zvichakanganisa mamwe magweta zvikuru sei magweta madiki. Pfungwa dzavo ndedzekuti kuvarwiri vekodzero dzevanhu ukamiririra imwe mhando yevamwe vasungwa tinenge tichikutevera.
Amai mutetwa vati vacharamba vachiita basa ravo reugweta zvisinei nemutongo waturwa nedare. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vaudza Studio 7 kuti havana mashoko akawanda ekutaura pari zvino sezvo vakamirira kutanga vaona mutongo waturwa nedare.
Izvi zvinhu zvaitika masikati hazati changonzwawo. Law Society haisati yaova majisitireti. Kote haicho inenge inekana kuitwa nesangano reLaw Society. Hati tatambira mutongo wavo wavandu wa magistrate Nduna. Nekuti hatataona judgment yacho kuti tinyatso kuitarisawo zvekuti tingakwanisa kupa kufunga kwedu pamusoro payo.
Asi rimwe gweta uye vari nyanzvi munyadzi zvemitemo muzvinafundo Love More Maduku vashora mutongo wavanduna vakati pane mukana wakakura kwazvo wekuti mutongo uyu usendekwe parutivi nedare repamusoro.
Pamutemo mubumbiro remutemo munhu wega wega anenge achipomerwa chero chaarupomerwa nacho ane kodzero yekutsvaga gweta raanoda. Muchirungu tinoti anomirirwa nalawyer of choice. Saka munhu akasarudza kuti gweta randiri kuda ndeiri, Makutare nevamwe vese vanofanira kuteedza izvozvo. Apa nyaya iri apa ndeyekuti Hopewell Chingono ari kuda kutsvaga kuti abude musungwa hwaari. Saka kodzero dziri kutariswa ndedza Hopewell. Saka vaenda kudare nyaya yekumbosiyana naHopewell motanga kunetsana negweta rake. Makasendeka nyaya yaHopewell zviri kunze kwemutemo izvozvo. Saka zvinofanira kushorwa zvikuru. Vaifanira kuti kana paine nyaya dzavari kuti Beatrice Mutetwa akaita, vanotombomira opedza nyaya yake yaari kumirira Hopewell. Zvapera izvo vapedza kutonga nyaya yeHopewell kuti ari kupuwa here bail kana kuti haasi kupuwa bail, voizobatana nenyaya yani yaBeatrice Mutetwa.
Zvichakadai advocate aona nyamakura ndivo vave kumirira chingono mushure memutongo waturwa nedare uyu. Mushure memutongo uyu chingono abva atanga kupa ufakazi hwemamiriro akaita zvinhu kumajeri mudare muine magweta nemutongi chete zvichitevera mutongo wavanduna wekuti chingono ape humbo hwake veruzhinji nevatori venhau vasingabvumidzwe mudare. Chingono akatarisirwa kuenderera nekupa ufakazi uhu mangwana pachikumbiro chekuti apiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu nedare. Chingono ari kupomerwa mhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa31 Chikunguru kuburikidza nemashoko aanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter achitsigira kuratidzira kwakange kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro riri kutungamirwa navaJacob Ngarivhume avo vari kupomerwawo mhosva yakafanana neya Chingono. VaNgarivhume vakatarisirwa kudzoka mudare nechishanu apo pakatarisirwa kuturwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo vachitiwo pane zvashanduka kubva pavakambonyimwa mukana uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.